Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri zvita 7 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba. Senzire kuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dambudziko ririko nderekuti manesi acho haamu uno munyika. Tinogona kuadvertisa, hapana vanozopindura kana taadvertisa. Vamwewo ndevekuti kana taadvertisa vakaapplya havasi kuzotora mabasa acho. Vamwewo ndevekuti vakauya vanongogara 1 month, 2 months vobvavaenda.
Kanzuro yeHarare inoti iri kupinza basa vakoti vanodarika 300 kuitira kuti vagari vemuguta vawane utano hwakanaka.
Zvinoshamisa kunzwa kuti bhazi rinotengwa ne 20,000 RTGs, mari isingakwani 200 US. Shuwa ipapa hapana, hatombofari zvachose isu vagari.
Vagari vekumasvingo vari kudyira kanzuro yavo marasha mushure mekunge yatengesa bhazi rekanzuro nemari inoita zviuru 20 zvemaRTGs. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 horamba huchikwira munyika. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yeHarare inoti iri kupinza basa vakoti vanodarika 300 nevamwe vashandi veutano muzvipatara nemakirinika ayo, ichiti iri kuita izvi kuitira kuti vagari vemuguta vawane utano hwakanaka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Danho iri rinouya mushure mokunge vakoti vakawanda vasiya basa mumakirinika nezvipatara zvekanzuro vasingafare nemari dzavaitambira pamwe nekushaya zvikwanisiro zvekushandisa pakuzvidzivirira kubva kudenda reCOVID-19. Mukuru anoona nezveutano muHarare Dr. Prosper Chonzi vaudza Studio 7 kuti basa rinogona kufamba zvakanaka kana vakawana vakoti vavari kudava.
Dambudziko ririko nderekuti manesi acho haamu uno munyika. Tinogona kuadvertisa, hapana vanozopindura kana taadvertisa. Vamwewo ndevekuti kana taadvertisa vakaapplya havasi kuzotora mabasa acho. Vamwewo ndevekuti vakauya vanongogara 1 month, 2 months vobvavaenda. Asi tiri kutarisira kuti tikakwanisa kuwana vese vatakaadvertisa, service delivery inogona kuita zviri nani. Tinokwanisa kuvhura makliniki yedu yese nemamwe atanga takavhara, tokwanisawo kupa service kuvanhu iri nani pane yatirikupai zvino.
Vati pari zvino vane vakoti 400 uye kuti makiriniki nezvipatara zvavo zvishande zvakanaka pasina dambudziko panodiwa vakoti churu ne200 nemachiremba 30. Asi vati sekanzuro vanopa utano kune veruzhinji vasati vaendeswa kuzvipatara, nekudaro vanoda vakoti vakawanda.
Manesi ndo anonyanyoita basa, machiremba ndo vanenge vachitaridza kuti direction yatiri kudai ndei. Saka machiremba anenge ari mashomu. Dai kuri kuti tinowana machiremba anokwana kuita ivo 35 vacho vari maspecialist kunyanya-nyanya ekumadzimai kumaternity vari maobstetrician, kuti tikwanise kuita masiza vanhu vasaende kunana mbuya nanda, vasaende kunana Harare Hospital. Vopota vachingoti vakasvika sei pamabhuku paye vanoitwa masiza avo, vanobatsirwa kana madelivery ari complicated aye. Ndo zvatakazvitarisira. Saka machiremba akasvika 30, manesi akaita 1200. Mafarmacists tikaitawo kana 10, anokwanisa kuti kumadistricts kwese kunenge kuna pharmacists, kwozoita pharmacists anenge ari kumain pharmacy. zvinotibatsira kuti tikwanise kudeliver service zvakanaka.
Sangano rinomirira vakoti munyika reZimbabwe Nurses Association Vaino Kidongo vaudza Studio 7 kuti chinoita kuti kanzuro yeHarare ishaye vakoti inyaya yekuti muhoro yayo iri pasi uye haibhadhari vashandi nenguva.
Tikatarisa isusu City of Harare yane nguva isikabhadhari zvakanyatsonaka zvekuti mwedzi nemwedzi mari yavo haiuyi mwedzi nemwedzi kunana mukoti. Uyezve tikatarisa mari dzavanotambirisa mazuva ose adarikawo dzanga dzakaita shoma mari dzavaitambirisa namukoti. Zvinova izvo zvakaita kuti vatizwe nana mukoti vachibuda vachienda kunze kwenyika nekuenda kumwe kumaprivate sector vachibva muSouth Africa.
Vaenderera mberi vachiti vakoti vakawanda vari kubuda munyika vachinotsvaka mafuro manyoro kunyika dzakaita seNamibia, UK, Australia nedzimwe.
Tiri kuona vana mukoti vazhinji vakasiya mabasa vachienda kunze kwenyika seNamibia, kunana UK, kunana Ireland, kunana America, nekuti kune muhoro iri nani kudarika iri kutambirwa muno munyika. So izvi zvaita kuti munhu wese akadzidzira zvekurapa ana mukoti nana chiremba vaende ikoko nekuti mari dzedu tikatarisa muregion muno musouthern region Zimbabwe is one of the country ine vashandi vari kutambira mari dziri pasi pasi kudarika vamwe.
Kanzuru yeHarare ine zvipatara zviviri zvinoti Beatrice Infectious neWilkins, kwozoti makirinika makumana nematatu anosanganisira yekumabvuku iyo inoshandawo sechipatara. Mumakirinika aya munogara mine mitsetse yakareba sezvo muine vakoti vashoma, izvo zvave kudzorera kumashure chirongwa chekubaya vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vagari vekumasvingo vari kudyira kanzuro yavo marasha mushure mekunge yatengesa bhazi rekanzuru nemari inoita zviuru makumi maviri zvemaRTGS, vagari vachiti mari iyi ishoma zvikuru. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Kanzuru yakazivisa mumusangano wekupera kwemwedzi kuti yakatengesa bhazi iri nekuti ranga rachembera uye rava kunetsa kugadzira kana rafa. Asi vagari vanoti kunyange bhazi iri range rachembera, mari yarakatengeswa naro ishoma zvikuru. Mumwe mugari wemusha weRunyararo West vaGregory Magovati vakashamadzwa zvikuru nemutengo webhazi kunyange hazvo ranga rasakara. Vatiwo bhazi iri raibatsira vagari pakuvatakura munguva dzerufu pamwe chete nevashandi vaienda kumabasa.
Nyaya yakabuda mufukanzo meeting yeguta remasvingo svondo rapfuura haina kundibata mushe somugari. Chinonyanya kundigumbura panyaya iyi ndechekutizvo vagari havana kunge vazivisiwa nezveurongwa hwemudziyo wavo kuti wakamira sei. Pana chataiziva isu kuti pane bhazi rinoda kutengesewa rini uye nani. Chepiri, mari yarakatengeswa nayo haikodzeri kuti mudziyo mukuru wose wewonzi waitwa $200. Bhazi iri raibetsera isu vagari pamwe chete nevashandi vekanzuro. Ndo raitakura vashandi kuinda kubasa nekudzoka munguva yanga yakaoma yeCovid panova painesa transport. Raitakura vashandi kuti vakwanise kutipawo service delivery iri nani. Chepiri yaibetsera isu vagari kunyanya panguva dzendufu patitasiwa nehama dzedu. Ndora itakura vaya vanenge vachema hama dzavo dzavasiya kuinda nekudzoka kunzvimbo dzekuvachengetera.
Mumwe mugari varudikamuzonda vati mari iri kutaurwa yakatengeswa bhazi iri inokwana kutenga vhiri rimwe chete rebhazi iroro nekudaro panofungirwa huori.
Zvinoshamisa kunzwa kuti bhazi rinotengwa ne 20,000 RTGs. Mari isingakwani $200. Shuwa ipapa hapana, atitombofari zvachose isu vagari. Nekuti kana monzwa kuti vhiri 1 chairo chairo rinotoita 150 vhiri 1 rebhazi. Kozonzi bhazi rose ratengeswa $200 RTGs. Bhazi iri ndoranga richibatsira vagari panoitika mazindufu, panoitika zvese zvine magathering. Raitobatsira pakufamba chero richifamba haro zvishoma nezvishoma asi raisviki. Isusu tida kuziva kuti akaritenga ndiani uye zvakatengeserwa nani.
Meya wemasvingo vaColin Maboke vati hapana huori hwakaitika nekuti bhazi iri rakatengeswa zviri pamutemo paitwa chisungo chemusangano wekanzuru uye vakatevedzera mitemo yose yehurumende yekutengesa nayo kana vachitengesa zvinhu zveruzhinji.
Ichokwadi kuti bhazi rakatengeswa, but rakatengeswa after resolution uyezve nepermission from the ministry yokuti tidispose mapublic assets. Bhazi rakanga rakura rari singachakwanisi kuramba richishanda nokuti pa resolution takati kana tinge tatengesa bhazi tozotsvaga imwe mari yokuwedzera kuti tichitengawo bhazi rinoenderana nenguva inei. However, ndisandaona zvangu formal report kubva kuna auctioneer yokuti wakaritengesa nemari, but chatikangonzwa ndechekuti bhazi rakatengeswa nemrtgs. Saka takangomira takagotipa proper report yake. Kana azotipa report yake ndopatinozotanga kuona kuti tozvifambisa sei, but as of now bhazi takarichengeta harikwanisi kubuda tisataona report. Bhazi tinaro iko zvino.
Asi sazvigaro vesangano rinomirira kodzero dzevagari remasvingo United Residents and Repairers Alliance kana kuti MURA vaThomas Mbeto vati kunyange kanzuri yakatevedzera mitemo yose, vagari vakawanda havasi kutsikana nemutengo webhazi uye kusavatsvagawo pfungwa dzevagari vasati vatengesa bhazi raivabatsira.
Zvinhu zvinotirwadza mukoma godi kuti bhazi rine mavhiri ose anofamba rinotengeswa less than $200 ndochokutanga. Chechipiri ndechekuti isu sevagari hatina kukonsultwa kuti bhazi riroda kutengesewa richitengeserwe chii. Hongu vanotiroda kuti vazotenga rimwe, zvino vangatenga rimwe ne less than $200 here. Ipapo sevagari ndo patinonyunyutsa kuti aiwa hazvigoni kuti zvinhu zvakaita saizvozvo. Hatizivi futi number 3 kuti munhu akatengeserwa bhazi iroro ndiani, zvaita sei. Hongu prosesi yakateredzerwa, but isusu zvinotirwadza sevagari kuti bhazi rotengeswa for less than $200 hazvigoni zvinhu zvakaita saizvozvo.
Vagari ava vanoti munhu akatenga bhazi iri zvakafanana nekupiwa mahara nekuti muRTGS zviuru makumi maviri imari shoma zvikuru. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Bazi rezveutano razivisa nhasi mangwanani kuti vanhu vatatu vakafa nezuro necovid-19 uye uwandu hwevanhu vakawanikwa vaine denda iri nezuro hwakakwira zvakanyanya kusvika pazviuru zviviri nemazana mashanu ane makumi mashanu nevashanu kana kuti 2555. Izvi zvakasiya vanhu vafa necovid-19 vave pazviuru zvina nemazana manomwe nemakumi matatu kana kuti 4713. Kuchitiwo vanhu vabatwa necovid-19 kubva patanga chirwere ichi munyika vakasvika pazviuru zana nemakumi mana nechimwe nemazana matanhatu nemumwe chete kana kuti 141,601. Vanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana masere nemakumi masere nezvitatu zvine mazana maviri nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 3,882,255 vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 pakupera kwezuva nezuro. Vamwe mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezviviri zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 2,892,366 vakanga vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayaiwana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro huri kukwira kubva pamazana mashanu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 523 vakawanikwa vaine denda iri nemusuwe svondo kuchitiwo nemugovera vanhu chiuru nemakumi masere nevaviri kana kuti 1082 vakawanikwa vaine COVID-19. Mukuru wesangano rinorwira utano hwakanaka munharaunda recommunity working group on health vaitai Rusike vanoti havasi kushamisika nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 mazuva ano sezvo paine kuvarayirwa kweveruzhinji kwakanyanya.
Ndingati isu hedu hatisi kushamisika nekuda kwekuti nyika yasangana nedambudziko refourth wave. Ndingadayira kuti taane nguva veruzhinji takavarayirwa zvakanyanyisa. Veruzhinji tisisatevedzere matanho aya atairamba tichitaura ekuti vanhu ngavazvidzivirire kunyanya-nyanya nhau yekupfekwa kumamaski nemazvo, nhau yekugara madaranganwa, nhau yekukurudzira veruzhinji kuti vaende vanobayiwa avo vari kudududza. Saka isu hedu hatisi kushamisika kuti nyika yasangana nedambudziko guru rekurwisana ne-fourth wave yeCovid-19.
Iyo fourth wave ine musiyano wakadii nemamwe mawave akambobatawo nyika?
Tikatarisa fourth wave yatava nayo zvinezvi yatarisana nevariant idzva riri kunzi Omicron iro ratatarisana naro. Iro riri kunziwo zvekare rine ukasha hwakatetwa kaviri tichienzanisa nedelta variant yatanga tichirwisana nayo iya. Uye dambudziko rinoitika nderekuti panouya variant itsva tinenge tisina dzidziso kana ruzivo rwakakwana kuti richazenge richifamba sei. Uye rinopa njodzi yakanyanya kumira sei. Uye ndingade kuti variant riri kuyo zvekare tatarisana neholiday yenyu here nekrisimusi sezvakamboitikawo zvekare pasecond wave. Second wave yakauya gore rapera nguva iyoyi yatiri ino yakangofanana inoyi apo tanga tatarisanawo zvekare neholiday yekrisimusi nenyu here. Apo tinoziva kuti veruzhinji tichazenge tichifara tichipembera holiday dzimwe nguva tichifarisisa tichitadza kana kucherechedza matanho aya anenge akataurwa aya maringe nekudzivirira kana kurwisana nedenda recovid-19 iro.
Mushure mekunge hurumende yazivisa nezve fourth wave, pane shanduko yamungatarisira here kubva mune veruzhinji maitiro avanga vachiita?
Chekutanga chatinenge tichinyanyotarisira ndechekuti veruzhinji vauye neuwandu hwavo kunyanyanya munhau yekubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19, sezvo zvakaonekwa kuti vaya vanenge vakabayiwa vanenge vaine dziviriro iri nani tichitarisa kune vaya vanenge vasina kubayiwa. Chouyawo zvekare rufu chairwo runotyisa uye urwere chaihwo hunotyisawo zvekare. Saka tinenge tichitarisirawo kuti veruzhinji vachazenge vachiita mararamiro anoenderana nechenjedzo yavanenge vachipiwa.
Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa akakanda zvombo zvehutsi hunokachidza nezuro senzira yekuparadza vanhu vairatidzira muGambia. Vanhu ava vairatidzira senzira yekuburitsa kusafara kwavo nezvakaburiswa musarudzo yemutungamiri wenyika. Vanhu vakawanda kusanganisira vana vadiki vakarapwa maronda ekukuvara mumhirizhonga iyi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuita musangano nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin. Musangano uyu uri kuitirwa padande mutande panguva yeMoscow iri kuunganidza mauto ayo pamugano wayo neUkraine nechinangwa chekupinda munyika iyi zvechisimba. Mapazi akawanda ehurumende anoti mari dzaari kutarisira kupiwa mubhajeti ra-2022 ishoma zvikuru uye hurumende inofanirwa kuona kuti gurukota rezvemari vamutuli Ncube vazadzisa kupa mapazi mari dzavanenge vavimbisa izvo vari kutadza kuita mumabhajeti apfuura. Blessing Zulu weStudio 7 anoti panyaya inotevera.
Bhajeti rakaparurwa navaNcube rinofanira kutambirwa nematare ose eparamende anoti reHouse of Assembly neSenate kuti ritange kushanda zviri pamutemo. Asi rwendo runo dzimwe nhengo dzedare reparamende dziri kuti haivhiyiwe. Vamwe vasiri kufara nebhajeti rakaparurwa iri mumiririri weNorton vaTemba Muliswa.
Iyo Ministry of Finance yakazvipa mari yakawanda inopfuura 100%. Ministry of Defence futi yakazvipa mari yakawanda inopfuura 100%. Kasi vamwe vakapuwa 100% dzavo vakangowana just under 40%, if anything 33%, kuratidza kuti pa100 yavaifanira kunge vachiwana vakawana 33. Izvo zvichireva kuti basa racho rinofanira richiitwa kuti hurumende ifambe mawana 33% haifambe. Saka mubvunzo uripo ndekuti kana tisina kuvapa mari yayo chenji yacho iri kuti kana kuti takungotsigira mabhajeti pasina mari.
Vakafanobata chigaro chemubati wehomwe mubazi rezveutano amai Lynette Tennis vakaudzawo dare reparamende kuti mari yakapiwa bazi ravo haikwane uye inotoisa upenyu hwevanhu munjodzi. Amai Tennis vakati zvikamu 75 kubva muzana zvemari yekurapa TB, malaria, utano hwemadzimai nezvimwe iri kubva kumasangano akazvimirira anoti reGlobal Fund nehomwe yemutungamiri wenyika yeAmerica yePresident's Emergency Plan for AIDS Relief. Hurumende yaibatsirwa zvikuru nemari yehomwe yeAIDS levy inobatsirwa vashandi semutero, asi iko zvino inonzi yave shoma sezvo vanhu vakawanda vari kuzviitira mabasa emaoko vasingabhadhare mutero uyu. Vambuliswa vanoti kugadzirisa dambudziko iri dai hurumende yaita budget nemari yekuAmerica. Mashoko avambuliswa atsinirwawo nemukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Isisu sevashandi taitarisira kuti budget yegore rinouya inofanira kuitwa pane mari nevalu. Saka kuzobudgeta neRTGS kana mabondi kana kuti mazim dollar hatisi kuona kuti zvinozovatsira nyika. Nenyaya yekuti mwedzi miviri mitatu inotera mafigures anenge ataura kuti kana kuti manumbers anenge aiswa anenge ari manumbers asingakwane kuti avatsire angava mabazi ehurumende akasiyana siyana.
Asi nyanzvi dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti mari inoshandiswa haina hayo kunyanya kukosha, nekuti
kutaura kwebhajeti urongwa hwemari hwegore ra2022 mumadhora ekuAmerica hakuite hako kuti mari yakapiwa mapazi ehurumende ikwane kana kuti mapazi aya apiwe mari nenguva. Dambudziko guru riripo nderekuti mari inenge yakataurwa pabhajeti nemari inozopiwa mabhazi ehurumende mapazi ehurumende zvakasiyana nekure, sekuti vana mabharani vemari muhurumende vanenge vachiti mari haisati yavepo, sekuti mari yemitero inouya zvishoma zvishoma mwedzi wega wega.
Vaboroma vaenderera mberi vachiti
kuru chiripo ndechekuti kune mamwe mapazi ehurumende anotora mari yakawanda kudarika yavakapiwa pabhajeti, uye vane simba iroro kureva kuti ndivo vanopedzera mamwe mapazi ehurumende anenge achionekwa sekuti haana basa rakanyanya. Asi zvisinei, kudonha uremu kwedhora remuno kunoita kuti mari inopiwa pabhajeti isatenga ichokwadi ichocho. Asi Zimbabwe haikwanisi pari zvino kutaura bhajeti yedhora rekuAmerica, sekuti kubvuma pachena kuti mari yemuno haina chaichatenga, zvinova zvisingapi chimiro chakanaka kuhurumende.
Vanxuve vakazivisa havo kuti mapazi ehurumende akanga akumbira mari inoda kusvika matrilioni maviri nemabhiriyoni manomwe kana kuti 2.7 trillion yemunyika, asi ivo vainge vaine mari inodarika zvishoma mabhiriyoni mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemanomwe kana kuti 927 billion yemunyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Munhau dzemitambo, kunyange hazvo zvikwata zvemupremier soccer league zvakatarisana nedambudziko rechirwere checovid-19, mitambo yemugungano iri iri kuenderera mberi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wepremier soccer league Muzvare Kudzaibare vati vatambira mashoko kubva kuzvikwata zvine chitsama zvichete vatambi vazvo vari kubatwa nechirwere checovid-19. Nezviro chaiwo, murairidzi wetriangle Taurai Mangwiro akazivisa kuti vatambi vake vanomwe vabatwa nechirwere ichi vachinzi vambonogariswa pavo vega kuti vasatapurire vamwe vavo. Vatambi vanomwe ava vabatana nevamwe vatambi vatatu vechikwata chimwe chetecho avo varugara pavo vega mushure mekuonekwa vaine chirwere ichi zvekare. Muzvare Bare vati vari kushanda nana mukoti vezvikwata pamwe nePSL Medical Committee kurwisa kupararira kwedenda iri mugungano renhabvu iri. Asi mukuru wePSL Medical Committee Dr. Edward Chagonda vanoti zvichanetsa kumisa kupararira kwechirwere ichi zvachose, nekuti vatambi vari kuzopinda muruzhinji vapedza mitambo yavo. VaChagonda vanoti dai paine mari vaida kuti vatambi vagare mukamba kuzvikwata zvavo vasingasangane-sangane neruzhinji, asi nemamiriro akaita zveupfumi munyika izvi hazvikwanisike. VaChagonda vanoti chavari kugona kuita kubata vatambi vane chirwere ichi vasati vapinda munhandare, apo vanoita ongororo yavo mitambo isati yatanga kuitira kuti vasasangane nevatambi vanenge vasina chirwere ichi. Mugwaro rava tenderedza kuzvikwata zvavo. PSO iri kukurudzira zvikwata izvi kuti zvitevere nzira dzekudzivirira kupararira kwechirwere ichi sezvinotaurwa nehurumende pamwe neWorld Health Organization. PSO inoti yaronga mitambo izere mugungano iri kutanga mangwana apo Harare City iri kusangana neYADA muNational Sports Stadium. Mutambo uyu waiswa pakati pesvondo nemhaka yekushomeka kwenhandare muHarare sezvo Caps United, Dynamos, Herentals, Harare City neYADA dzese dzichishandisa National Sports Stadium. Nhandare yeRufaro Stadium yakanzi haichakodzera kutambirwa nhabvu yepamusoro uyezve Gwanzura Stadium yave kuita kunge munda wechibage. Black Rhinos neCapes United dziri kusangana munhandare imwe cheteyo nemugovera, Dynamos ichibandana neCranbourne Bullets nesvondo muNational Sports Stadium mekare. Murairidzi weDimbare Tondelai Ndiraya anoti vanofanira kukunda mushure mekubva kurohwa netriangle 1-0.
Uyu mutambo wakatikoshera, tiri kushanda nesimba uyezve tinodavira kuti mutambo iwoyo tichaukunda.
Kunyange hazvo vaine matambudziko makukutu eCovid-19 aya, triangle yarongerwa kushanya kukaribha kunosangana neZPC. Mangwiro anoti chishuwiro chavo kuita zvakanaka muleague mushure mekutatarika muchibuku Super Cup.
Tange tisiri kutamba zvakanaka sechikwata kombe makwikwi echibuku, itarisiro yedu kuti tichakwanisa kuzvisumudzira nekutamba zvakanaka muPremier Soccer League. Asi zvinoda kushandirwa zvakanyanya tichigadzirisa mosho dzatanga tiinadzo.
Vatsigiri venhabvu vave kubhadhara madhora matatu kuona mitambo iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Vechidiki chedi connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munguva ino. Zimbabwe yatarisana nemhando itsva yeCovid-19 yeOmicron pamwe nezviri kuitika munyaya dzekodzero dzevanhu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Kanzuro yeHarare inoti iri kupinza basa vakoti vanodarika mazana matatu kuitira kuti vagari vemuguta vawane utano hwakanaka. Vagari vekumasvingo vari kudyira kanzuro yavo marasha mushure mekunge yatengesa bhazi rekanzuro nemari inoita zviuru 20 zvemaRTGS. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 horamba huchikwira munyika. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesibili mhlaka 7 kumpalakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Isikhathi sezulu siyingozi kakhulu nxa sikhangele ukuthi amasuwa ayabe egeleza lezulu lisina okwenza ukuthi indawo yonke igcwale ingcekeza njalo lamanzi esiwanathayo kulula ukuba ebe contaminated ngoba amaye amapipe amanzi esiwanathayo ayabe dubukile abantu bese benatha ingcekeza.
Ukubhubhe oyedwa izolo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wesihudo eThabalala koBulawayo.
Bexwayisa njengabezempilakahle ukuthi asinanzeleleni silandeleleni imilayo. Umkhuhlane usesekhona awukahambi, ungasiqeda uma singananzeleli. Siyabonga ukuthi le ngabantu abalalelayo futhi liza kwenza njalo, siphephe kulesi isifo esingene ebantwini.
Inani labatholakale belomkhuhlane weCOVID-19 likhuphuke lisuka kumakhulu edlula amahlanu 523 kuthange lisiya kunkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye i-2.5 izolo. Umuzi ogcina asebekhulile owe entembeni Old People's Home oseluveve koBulawayo namhla wamukele izipho zekhisimusi ezivela kumalunga edale lephalamende yeZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ubhubhe oyedwa izolo ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wesihudo eThabalala koBulawayo. Lokhu sokulethe ukwesaba kwezakhamizi zaleli dolobho zisithi udubo lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi alengcekeza laphuma ezambuzini ezesuwa ngokunye osokumemethekisa lolu daba. UBathabile Masuku uyalandisa.
Abantu bemzini emningi yakoBulawayo bathu sebehlalela evalweni ngokudabuka kwempompi lezi ngoba kungabangela umonakalo omkhulu kwezempilakahle okunjengokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo. Inkosikazi sasenkosi Ndlovu isakhamuzi senkulumane uthi umumo wamasuwa ubuhlungu kakhulu ezikolo ngoba abantwana behamba phezu kwawo.
Lapha ehamba khona uvela esiwa edavulile ezikolo abantwana amanzi ayabe engekho emathoyilethi kungcolile, amasuwa adubukile, ungaze uripote ababuyi. Abantwana abancane bayawela emanzini besithi ngamanzi okudlalisa bese begula. Indaba yokuvalwa kwamanzi ngapha amasuwa idubuka ayisiphathi kahle. Khathesi abantwana bayagula ungakwazi ukuthi babulawa kuyini.
Inkosikazi Suku Oluhle Sithole esinye isakhamuzi senketha uthi isikhathi sezulu siyingozi kakhulu nxa kule ngcekeza enjengamasuwa.
Isikhathi sezulu siyingozi kakhulu nxa sikhangele ukuthi amasuwa ayabe egeleza lezulu lisina okwenza ukuthi indawo yonke igcwale ingcekeza njalo lamanzi esiwanathayo kulula ukuba ebe contaminated ngoba amaye amapipe amanzi esiwanathayo ayabe dubukile abantu bese benatha ingcekeza.
Inkosikazi Lwazi Mthethwa olomntwana okwe wagula umkhuhlane wesihudo elokitshini lenkulumane uchasisa ngokwamehlelayo.
Umntanami wabanjwa isihudo lesi for 1 month
ngahamba kubodokotela ngaze ngagcina ngisiyavalelwa empilo besithi typhoid besithi uyabe enathe amanzi from contaminated water sources kwakunzima we suspected amasuwa adubukayo lokunye uyabe ungasakwazi uhlezi empilo ukuthi umntwana uzaphuma ephila loba hatshi
omunye wababalisi esikolo seAmavene enkulumane okhethe ukuzibiza ngokuthi ngumisi Nyathi wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuthi isikolo sabo sihlezi sigeleza isuwa kwesinye isikhathi kuyabe kungangeneki emaklasini becine befundela phandle ngoba bengaze babikele ikhansili ayibuyi ngesikhathi imizamo yokuxhumana lekhansili yakobulawayo yehlule kodwa kuviki edluleyo yazise istudio 7 ukuthi ithole imbiko yomkhuhlane wesihudo mhlaka 28 lwezi elokitshini leChabalala njalo kwasekulabantu abedlula amakhulu amabili lengxenye i-255 ababanjwe umkhuhlane wesihudo namhlanje umongameli Emerson Mnangagwa uthembise izakhamuzi zakobulawayo ukuthi inhlupho zamanzi zizaphela xa idamu leGwayisha ngani lingaphela ukwakhiwa. Kuviki edluleyo, ugatsha lweZimbabwe National Water Authority iZinwa lwazise ukuthi idamu leli lizaqala ukukhongozela amanzi ngesikhathi sezulu lonyaka kuthi kusiyaphela umnyaka ozayo idolobho leli iqale ukunatha kulo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingobathabile Masuku.
Inani labatholakala belomkhuhlane weCOVID-19 liqonge lisuka kumakhulu edlula amahlanu i-523 kuthange lisiya kunkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2.5 izolo kubika abogatsha lwezempilakahle lomkhuhlane ubulele abantu abathathu ngokutshona kosuku layizolo sebezinkulungwane eziphose zifike ikhulu lengxenye 141.6,000 lokhu leli gcikwane laqhamukayo elizweni ngomnyaka ngombimbitho asebehlatshwe amajekiseni omabili wokuzivikela ku-COVID-19 sebeyizigidi phose ezintathu 2.9 million sokuhlatshwe izigidi phose ezine 3.9 million ijekiseni yakuqala. Ingcwethi kwezempilakahle zithi zikhathazekile ngokukhuphuka kwenani lasebetholakala bele-COVID-19 kulezi nsuku lona ebeselisehla ngaphambilini kokuqhamuka komkhakha omutsha we-Omicron. Udokotela Ndebele Bele wakobulawayo uxwayisa ukuthi abantu bengayekethisi ukuzivikela lokulandela iziqondiso zikahulumende lezenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-World Health Organization, i-WHO.
Bantu bakobulawayo siyalibingelela njalo lesigaba seMathebeleland. Sileta ukuxwayisa njalo ukuthi siyananzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 lokhu umemetheka esigabeni sakithi kakhulu ngitsho lalabo abalahlekelwa impilo bakhanya besesigabeni sethu. Siyaxwayisa ukuthi bazali bafowethu bodadewethu bantwana nani lonke nanzelelani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usesekhona and ukuvikela lokho kufuna siyenze zilenzane izinto esazikhulume ekuqaleni sizenze ngokunanzelela futhi sibe ngabantu abakhangelelanayo ukuthi nxa ubona omunye engenzi kuhle umkhumbuzi ukuthi lokho esiphakathi komkhuhlane lo ngakho abantu kufanele bananzelele ukuthi bamela kachana labanye abantu asinanzeleleni ukuthi siyagqoka ama-mask ngaso sonke isikhathi esilongeze ungekho wedwa bona ukuthi ugqokile imaski wethu usemchoveni usemotweni usebhasini usemashopu asingakhiphini amamaski ngoba singakhipha sizamemethekisa lo mkhuhlane usibulale usiqede. Asinanzeleleni ukuthi siyalandzela le mlayo sigeza izandla sisebenzisa ama-sanitizer kodwa uma singavali ubuso bethu lamakhala umkhuhlane uzaqhuba umemetheka. Loba sigeza izandla ngoba uyamemetheka ngokuhamba emoyeni njalo ngaphandle kokuthinta
lapho kuthinte khona umuntu lo mkhuhlane. So asinazeleleni bantu bakithi ukuthi umkhuhlane umemetheke esigabeni sethu, kuthi ukuthi kulokuyeke ekuthisa ukuthize esikwenzayo. So siyaxwayisa njengabezempilakahle ukuthi asinanzeleleni, silandeleni imilayo. Umkhuhlane usesekhona, awukahambi, ungasiqeda uma singananzeleli. Siyabonga ukuthi le ngabantu abalalelayo futhi liza kwenza njalo. Siphephe kulesi isifo esingene ebantwini.
Lo ngudokotela Bele, ingcwethi kwezempilakahle, obexoxa ecingweni lo Praxedis Jeremiah we Studio 7. Umuzi ogcina sebekhulile eNtembeni Old People's Home oseluveve kobulawayo namhla wamukele izipho zekhisimusi ezivele kumalunga edalela ePhalamende yeZimbabwe. Izipho lezi zigoqela isolar system omabonakude, imitshina yokuwatsha amagrosari lokunye. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda usethulela lolu daba.
Izipho lezi zithengwe imali ebuthaniswe ngamalunga edalela ePhalamende emdlalweni waweGovu owenzelwa eHarare kunyanga ezimbalwa ezedlulileyo. Athabule abamanzi amaxhegu lezalukazi eNtembeni besamukela lezi zipho. Umsekeri kamongameli weSenate njalo engumgcinihlalo wamakhomithi, umnumzana Michael Nyambuya, nguye obengumhlonitshwa kulo mkhosi.
As Parliament of Zimbabwe, we hold an annual golf tournament where we raise funds for people in need. And we decided that we were going to come to Kwabulawayo. Saka tinoimba kuti takaita kuzonqetisa kupenyu wamusizo uzonqetisa amongst us
babelempilo engcono. Omunye bakolumbuthano umphathi ntabo edolobha lakwabulawayo unkosikazi Judith Ncube, yena ke ubonge kakhulu abaphathisileyo
kusukela kuma senators, kuma MPs, istaff, izakhamizi, media houses, security, everybody. We are so thankful ngegesha le ephiwe eNtembeni. Unanzelela abantu abadala kuqhakathekile kakhulu. Thina njengobulawayo sithanda ukubonga ngesikwenzelele. Thank you so much.
Umeli weluveve court park edalela eParliamente unkosikazi Stella Ndlovu ujabule kakhulu ngosizo olunikwe eNtembeni, yona ke sesiqitini sakhe.
Okwakuqala ngihle ngithi ngiswele imlomo ezinkulungwane ngoba ihome le ihlala abantu abadala abangasakhonisi ukuzenzela. Abaphila ngokuthi thina esisesebatsha sibaphangela. Ngithanda ukuthi mbonge kakhulu iParliament of Zimbabwe where I belong. Ukuthi ukuthi lihlale phansi liphumele endawo kuyabe kuphikiswana phela ukuthi iye ngaphi donation le, iye ngaphi donation le, but finally igcine ibuye lapha ekhaya.
Umsekeli womqondisi weNtembeni uDeputy Matron uSakhile Jekauya uphela mathe ngezipho lezi.
Siyabonga kakhulu umsebenzi esiwenzelwe iParliament yeZimbabwe. Bonke abasithengele khona ama-washing machine, lama-TV, ithukela, ama-sheets, konke lokhu, lama-printer, siyabonga kakhulu besingelakho all along. Sisebenza nzima. Kodwa ngenxa yokuthi basikhumbulile, basenzele abasenzele khona, hayi siyabonga kakhulu, we are so grateful.
Kulu uMark Fish, omunye ogcine eNtembeni, uveze ukujabula omagama.
Sibonga umusa wendothando lolukhulu kangaka. Ukuthi abantu bePhalamende bangabuya bebona thina amaqhegu singathembi. Kukathi abazali bethu ababuyi ukuzosibona, nabafowethu ababuyi. Ungathi basikhalala. Sesinikezele kulabo mama bathwele nzima ngobukhulu nangabogogo. Kodwa mbonga umusa wabo ngoba basibekezelela kulobu nzima.
Umuzi weNtembeni wakhiwa ngomnyaka 1967 usakhelwa abadala asebekhulile ukuthi bazogcinwa nxa bengelasihlobo, njalo umuzi lo usizwa nguZulu ukuthi uqhubeke ugcina okhulu labogogo. Okwamanje bangamathumi amahlanu lane 54 abagugileyo abahlala kulo muzi. Ngimela yeStudio 7 eluveve kubulawayo, igama lami nguEzra Chisasibanda.
obedume ngokulwela amalungelo oluntu umnumzana Dewa Mafinga obhubhe ngomgqibelo uchazwa ngabaningi njengomuntu obesebenza engelakwesaba njalo ozakhunjulwa ngomsebenzi wakhe omuhle. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Izizalwane zeZimbabwe ezisuka enhlanganisweni ezizimeleyo labantu nje sebechaza umuyi uDewa Mavinga njengeqhawe lezamalungelo oluntu. Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa, umnumzana Trustin Ndlovu, uthi akulahlekelwanga iZimbabwe kuphela kodwa uluhlu lonke lwezansi yezwekazi le-Afrika.
UDewa Mavinga bekuyiqhawe lethu, isigayigayi somzabalazo. Bekuyindoda beyimele amalungelo eluntu. Bekuyindoda beyithola kuzo zonke indawo la kukhulunywa khona ngamalungelo, la kukhulunywa khona ngokuthi abantu kumele bangene kanjani enkululekweni entsha eZimbabwe. Indoda beyithola ku-United Nations, ungayithola ku-SADC nakuma-Civil Society. Indoda beyithembekile, beyikhuluma ngokuzinikela, ngokuzikhandla.
Umnumzana Brian Muziringa owabalekela ukwephulwa kwamalungelo akhe eZimbabwe uthi akasazi ukuthi sebezalwelwa ubani.
Siphethwe ne-sad news phezu kwe-death ka-comrade Dewa Mavinga. Asazi kuthi sizothini, but yena uDewa, comrade Dewa Mavinga, wayincedisa abantu from Zimbabwe and different countries. It's not easy kuthi abe repressible. Very sad news as.
Ngakwelinye icele umnumzana Nkosilathi Ncube uthi umnumzana Mavinga ubengubizwa sabele yonke indawo lapho bekulwiswa khona ezoncindezelo.
Zibuhlungu kakhulu sithi dudu emdenini wakhe alale ngokuthula ubaba uMavinga. Sizamkhumbula ekusebenzeni kwethu kustruggle silwela ukuthi sizikhule njengabantwana baseZimbabwe.
Le nto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Inches asithi yena othi basele bethidibele.
Bekasiduduza kabi ukuthi siyenze umsebenzi wamalungelo abantu, sinefocus njalo nje futhi sibe abantu laba wangathandi ukuba corrupt noma ukwenza izinto nendlela ingasiyo.
Inhlelo zokuxhumana ebulenjini be-internet zigcwele ngamazwi enduduzo avela kulabo abebesebenza lomuyi. Labanye abazi imisebenzi lempilo yakhe. Isikhulumeli semuli yakwaMavinga ovezwe kuphela ngokuthi umfowabo uPhanashe ubethembisile ukuthi uza kwethula umbiko ngamalungiselelo omngcwabo kanye lokuphendula umbuzo obumayelana lembangela yemfa, kodwa lo mbiko ubungakethulwa ngesikhathi sokuya emoyeni. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Live Talk namuhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabatsha ngesikhathi kunanzwa umkhankaso we 16 days of activism against gender based violence lokulwisa nalo umkhuhlane we COVID-19. Amabhizimusi kanye labacebisi bakamongameli Emerson Mnangagwa bahlangene namhla esigodlweni e-State House becubungula iziphathelane lomnotho welizwe, lapho abavumelane ukuthi ukuthengiswa kwemali emgambo omnyama osokubhahile yikho okubhidliza umnotho welizwe. Umongameli Emerson Mnangagwa uthe uyadana ngokuthi impahla eningi ithengiswa ngamadola eMelika engafinyelelwa ngabaningi. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula izomnotho welizwe, umnumzana Rejoice Ngwenyanga lolu daba.
Umsika omnyama iparallel market kayihluphi, yimali evele ikhona. UZulu akafuni ukufaka imali yakhe ebhenki kuma nostro accounts ngoba kabalathemba ngendlela ebanjwa ngayo izimali zangaphandle. Ngengakho lokho also business labana bathi khona imali yakhona engaphandle ikhanya idukula ngoba lina lithi emabhenki ichipile. So sekubashupa ngoba intengo yezinto ifakwa ngama-levels imali yangaphandle ngoba kulethwa yi-replacement cost ukuthi ungazithengisa into. Nxa usufuna order ezinye uyabe u-order ngemali eyangaphandle emsikeni omnyama, hayi khona ebhenki. Yikho kungolukho kulokuphoxana okuthize. sikhuluma iqiniso kathesi. So singathi ngelinye indlela it's speculative, futuristic pricing. Kayifanelanga yenze nje, kayifanelanga kwenze njalo ngoba asina confidence ukuthi imali esiyisebenzisa kathesi ivalue yakhona izasithwala kwela kusasa. Yikho abantu also business befaka intengo ekhangelelela kusasa ukwenzela ukuthi nxa sebereplacer i-replacement cost iyabe ingathi ngcono ukuthi bafake mabeyibenge zama-profit margins abo.
Usomabhizimusi umnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF uchasisa ngengxaki ezibhekane labaqhuba amabhizimusi nxa sokufika emalini.
Instead of the economy, especially when we look at the rates lower, the auction rates and the black market rates, is that in Bonanda, so many of us will figure as cutting so good the monetary authorities to see as legal in the day is clearly the order. There's definitely disparities here in these two rates. Thina njengabanye abantu abaku-business we actually feel it kakhulu ngoba uyayenza umsebenzi wakho noma ukhotwe in US dollar nxa usubhadalwa lowo msebenzi ubhadalwa nge-auction rates but yet you cannot easily access i-foreign currency rate leya ugcina u-forced which is reality to go to the black market to look for forex ngoba andabona ihlupho olukhona kakhulu yinto kona. For example, mina ngu construction industry. Nxa ufuna diesel yokuthi urani ama plants akho. I diesel leyo awuso zithole nge RTGS. You'll have to have US dollar to get it diesel leyo. Ukusevisa ama plants akho nala imchina naleyo, be it ama grader, we excavator, ama roller lana ama tippers and stuff like that. Konke kufuna US dollar. So uzabona into kodwa into zakho zonke ozenzayo phose mhlawumbe kuphela into kuphela ongayibhadala nge-RTGS imiholo yabantu but okunye konke kuyabe kufuna i-lozen i-US dollar and i-US dollar yangona awusozeyithole emabhenk ku-auction rate system le usuzamele uyithole ku-black market rate khona kwana sokuhle kukudlela inzuzo yakho i-profit yakho usale ungasela lutho. So definitely let's have a situation whereby the auction rate, the black market rate, at least we share about 20 to 25% difference. Ungaba ngono kwa lo wodi kona, it's almost 100% different. So kusilimaza kakhulu as a business.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi umkambo omnyama uthwalise izakhamizi amagabha avuzayo.
Le mali ezingamakarensi amaningi asebenzayo le local nale RTGS bele US and bathi bona eqinisweni uvele ungafaka amakarensi abe maningi asebenza ngasikhathi sinye but uzananzela ukuthi le currency ele currency efileyo isuka ithothele kathani imali eqinileyo. So ke iqiniso yokuthi khathi esixa abantu bezitolo befaka ama-price abo abaselandaba ukuthi bona bawothe ngemalini lama-profit margin abalandaba lawo bona bafika into nge-US dollar. So ngokunjalo kosokubulela i-economy ubonanzela ukuthi nxa abantu bethenga le raw material bazayithenga besebenzisa okunto esathe nge-US dollar sebuya ngapha esithengisela abantu ama-price esiba hayi i-market tax esiba low ngoba abantu imali besebenza ngapha behola nge-bond. So khona okuliqiniso ukuthi sibile hayi i-parallel market yes ibulela izinto eziningi lapha eZimbabwe ngoba izakhamizi zakobulawayo eziningi azisebenzi imisebenzi ayikho i-economy yethu layo ivele ifile ngokunjalo abantu bayadibeka bazama ukuthi bazibhise ngendlela eziningi ezithiyeneyo.
Abanye abakhulume kulumbuthano umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube usiba lukhulu webhanga le-reserve umnumzana John Mangutya labanye. Abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-Women in Leadership Development baphakathi kohlelo lokufundisa abesifazana lamantombazana abangabakhokheli ezigabeni zabo ngendlela yokuzivikela kudlakela ababhekana lalo ezindlini ngesikhathi umhlaba unanza i-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngocelewe kobulawayo.
Ukuzivikela kudlakela izifundo ezilangazelelwa ngabantu abaningi ezweni kungakhathalekile ngobulili bomuntu. Kungalesi sizathu abesifazana labasakhulayo abangamantombazana bengene izifundo zokuzivikela eziqondiswa ngabe-WILD. Unkosazana Phayitamoyo uthi ufunde ukuzivikela ngesikhathi umuntu efuna ukumdlwengula.
Namhlanje sifunde ukuthi umuntu nxa ufuna ukulwa ulwa njani, nxa kulomuntu efuna ukukubamba ngodlakela ngendabeni zamacansi okumbeni umuntu ofuna ukutshontshela in something in into yakho uyabulayo. Sifundisiwe ukuthi ulwa njani, kwenziwa njani. Yazi lokuthi sihlangane singabafazi sikwazi ukuthi sitshibilise imizimba yethu nje kahle. Hayi, bekumnandi kakhulu.
Osakhulayo olwela amalungelo oluntu abaphila nabakhubazekileyo unkosazana Sukoluhle Mhlanga uthi kuyamjabulisa ukuthi izifundo lezi zigoqela abakhubazekileyo.
Fundo esizithole namhla lapha zinhle kakhulu, especially to us abantu abakhubazekileyo. Sike sathola i-opportunity yokushekha imizimba, imithambo eyakade yagcina uku-exercise. Because njengabantu abakhubazekileyo sibili ama-livelihoods rely on ama-exercises. Siyabonga iprogramu ebiswe yi-WILD. Sishekhile sibili, sithemba ukuthi kuzaba lama-programs anje in future ukwenzela ukuthi lathi siphatheke njengabantu abakhubazekileyo.
Umnumzana Vosumuzi Ncube uthi ebefundisa omama ngokuziphatha lokuzivikela ikakhulu ekudlengulweni.
Emhlabeni sifundisa omama ukuhlalisana kahle labantu and lokuzinakekela lapho abahamba khona. Ezindabeni zokudlengula nje lezingozi zonke ngifokusa nge-self defense. Kulomehluko phakathi kwe-self defense lokulwa. So namhla bemfundisa kuphela ngendlela yokuthi yiziphi indlela ongazenza ukuzivikela nxa ungabe usuhlangana nalohlupho nxa ungumuntu ongumama olokudlengulwa kumbe olokuphathwa kabi nje olokulinyazwa. So namhla bemfundisa nje izindlela zokuthi ukuba ngumsindo uyilimukise umuntu ongabe edlula nje khona lapho la abuye ezokuncedisa kumbe nxa ukuthi akula muntu kube le ndlela nje ongazenza ukuthi uphume kuleyo nkinga.
Ilunga ledale lephalamende emele iphumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi kwezombusazwe kuvame ukuba lodlakela ngesikhathi sokhetho.
Ngifanele ngizigese kusubani thina, we are going to fight and get there ngoba thina sifundisiwe sesiqeqeqeqe landi asambeni seshayina phandle ngale kube mnandi sifundise even labo mama bethu siyakwazi ukuthi mama bethu abanye ba abuse ezindlini la yu mama uya abuse ubaba wabona mama isekhuluma kakhulu uthi hayi mama kuvunyela hayi mama ungayenzi lokhiya nandi siyabe lothe sifunda sisiya phambili.
Ukhansila ka ward 17 emele lo ward 19 unkosikazi Sikhulekile Moyo ngomunye wabangene izifundo zokuzivikela eziqhutshwa ngabe WILD lezi.
She can send the big message to other young women. Because in a school, the HGPV is a patria. They are very good. A lot of things. Kulama drugs. Kula loko spin the book. Exchange assets. So we have a lot to do to a girl child. To end a child marriage. Mina it is not to child marriage. We should build our children so that we have a future in Monoga. Unzusu butlungu kuti kona kona sizabes kanilela tino mama uti se chayo ngarezi. Nguti I culture le religion ya state alabu. But lava gay abanga na ma 2000.
Abenhlanganiso ye-WILD bathi baqhube limfundiso ngemva kokunanzelela ukuba iningi labomama labasakhulayo abangamantombazana abalalo ulwazi lokuzivikela lapho bethe bangena ebunzimeni njalo benza lokhu ngenjongo yokunanza umkhankaso owe 16 days of activism against gender based violence yona egijima ngendikimba ethi Orange the World End Violence Against Women Now. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kubhubhe oyedwa izolo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wesihudo etshabalala kobulawayo. Inani labatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 likhuphuke lisuka kumakhulu edlula amahlanu, 523 kuthange, lisiya kunkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye, 2,500 izolo. indawo lapho kugcinwa sebekhulile eNtembeni Old People's Home eluveve kobulawayo. Namhla yamukele izipho zekhisimusi ezivela kumalunga edalela eParliamente. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezi.